Tiri kuona hurumende yavamunangagwa ZANU-PF musangano wacho uri kurwisana nevana veZimbabwe. ZANU-PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. Mitemo yavari kuisa yese ndeyekurwa, ndeyekudzvanyirira vana veZimbabwe, ndeyekuti vana veZimbabwe vasakwanise kutaura. Izvi zvinokatamadza nekuti takaenda kuhondo kuti tiwane kodzero dzedu, kodzero dzekutaura zvatinokwanisa kutaura, kodzero dzekusoropodza hurumende painenge yakanganisa, kodzero dzekuti titaure nhunha dzedu tisingatye. Asi tiri kuona kuti kodzero dzose idzi dziri kutorwa nezvimitemo zviri kuiswa nezanu-PF ichirwisana nevana veZimbabwe.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munotiwo nekupasiswa kwaitwa nedare remakurukota bhiri iri pamwe chete nemashoko ataurwa navadzokora?
Isu tinoti makurukota aita zvakanaka kuti mutemo uyu ugova mutemo chaiwo, nekuti patriotism, kana pachirungu tinoti patriotism is an intrinsic feeling of appreciation of the good socio-economic welfare of the country, and it should be mandatory, and the people must be responsible. Kana vanhu vakaramba kuva responsible, kuva vanhu vakakura mukuchengetedza nyika yavo, panoitwa mutemo unovabatsira kuchengetedza. Chepiri, da kuti tinzwisise kuti mutemo uyu uri kuiswa uyu hausi mutemo uri kugadzirwa kudzvinyirira vanhu. Mutemo uri kurambidza vanhu kundosoropodza nekunyomba nyika yavo nekuikanda mumatope kuitira kuti vazopiwa mari ivo kana kuti vagowana kutonga. Saka tiri kutedzera mutemo wekugadzirisa nyika. Nyika dzakawanda dzakagadzirisa nyika dzadzo nemutemo wakadai.
Regai tidzoke kuna vadzokora. Vadzokora, tinoona kuti Zimbabwe haisiriwe nyika yekutanga kunge ichizodzika mutemo wakadai. Kune dzimwe nyika dzakatodzika kwauri kushanda, kwatinotonzwawo vehurumende pamwe nevezanu-PF vachishandisa semienzaniso. Munoti
mitemo iri kuiswa kuZimbabwe iriko kune dzimwe nyika zvishoma-shoma, asi tinonetsa navamunangagwa nezanu-PF ndechekuti vanezenge vaakushandisa mitemo iyoyoyo zvisiri pamutemo, nekuti vakatora makotsi, vakatora vanhu vemutemo kuita vanhu vavo, kwete vanhu venyika. America ine mutemo iwoyo, asi haungoshandiswi pese pese, unoshandiswa apo neapo. Hapana kana munhu mumwe chete ataambosungwa. Asi zvandikutaura izvi muchazviona, vana veZimbabwe vanenge vachisungirwa kungotaura chete pasocial media, kusungirwa kungonomira nemunhu akanzi American kana kuti muAmerican kana muBritish. Chero uchitongofamba zvako uchiuya kuAmerica, muchaona vana veZimbabwe vachisungwa vasvika paairport. Tinonyanya kundishungurudza nechekuti mutemo uyu hauna kunyatsoenda kuvanhu vana veZimbabwe kuti vautarise, vaone, vauongorore, vabvumirane navo.
Dr. Mavhaza, munotarisira here kuti bhiri iri rinopfuura muparamende tichiona kupikiswa kwariri kuitwawo nevanopikisa?
Chekutanga chekuti muparamende ZANU-PF ndoine vamaMP akawanda, and isusu seZimbabwe tinorarama iya inonzi the majority democracy. Saka mutemo uchasvika pakuvhota muparamende. Saka zvitori pachena kuti paramende yeZimbabwe ichavhotera mutemo iwoyu, nekuti one, mutemo wakanakira nyika. Two, tine majority yagara iri muparamende. Chetatu, chakanaka hachingadzimirwe pasi kwenguva yakareba. Saka vanhu havangagari nenyika ichingobhorongwa.
Vadzokora, mungaona here bhiri richipfuura muparamende uchizonosainwa kuve mutemo?
Tinotoramba tichikurudzira kuti chero vezanu vacho ngavaregedze kusaina mutemo iwoyu, nekuti uchavabatawo naivo. Vakanosaina chete vari kutozviveserawo moto pasi pemakumbo. Saka ukasainwa inenge iri a travesty of justice kuvana veZimbabwe, nekuti tese tinenge taa mumaoko avamunangagwa.
Dr. Mavhaza, tingati here mitemo iyi yanangana nekuparadza vanopikisa sezviri kutaurwa navadzokora?
Mutemo uyu hauna kunangana neanopikisa hurumende, vakanangana neanopikisa nyika yake. Zimbabwe haisi hurumende, ZANU-PF haisi Zimbabwe. Zimbabwe inyika yedu tese. Saka mutemo ndokuchengetedza nyika yedu, ivhu redu, dignity yenyika yedu. Nyika yedu iri kurambidza munhu kuti ataure nedzimwe nyika pamusoro penyika yedu, nekuti hazvibvumirwi.